Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dziri kukonzerwa nezvematongerwo enyika. Tichakuudzirai zvakabuda mutambo yenhabvu nezuro tichitarisazve mitambo ichatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita zvinhu munharaunda yeSADC pamwe chete nemamiriro akaita zvinhu mudunhu reCabo Delgado kuMozambique iro riri kuedza kumisa varwi vanopfurukidza mwero vari kurwisa hurumende yeMozambique. Zimbabwe ichamirirwa negurukota rezvekuridzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba, avo vakaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti nyika dzemuAfrica dzine zvinonetsa zvizhinji uye zvakasiyana-siyana, vachiti nyika dzemuAfrica hadzigoni kuzvibatsira mumatambudziko adzichange dzichikurukura mumusangano uyu akaita senzara, kushayikwa kwemvura, mamiriro ekunze, varwi vanopfurukudza mwero nezvimwe.
Wakambobvumirana mwedzi yakapfuura yekuti wave nemisangano inonzi Silencing the Guns in Africa after makuz akanyanya akaitika kuWest Africa. Saka region yega yega yakanga yanzi ngaiwe nemusangano unoongorora iyo nyaya yemakuu. Saka Silence the Gun kutsvaga madano ekuti kusaitike makuu kuve nerunyararo nesecurity muAfrica, in this case muregion. Saka iri kunzi extraordinary meeting.
Nae profesa, kana vanachida kuita kuu vanokumbira here kuna vamwe vavo kuti takuita kuu kana kuti vanongoita zvinhu zvomunyika mavo vozotsanangura zvava zvapera?
Havataure munhu havakumbire mbo, but zvinongonzi kuve nemadanho ekuti wanhu vasave nepfungwa dzekuita kuu. Saka vari kuongorora kuti ko chii chinomboita kuti vanhu vaite kuu, pane zvingaitwe here kudiscourage vanhu vanenge vachida kuita kuu. Ndo aimiengiri yeAfrican Unity. Saka vakati they are going to do it at regional, pa regional level. Region yega yega inofanira kuita musangano wotaura nenyaya iyoyo kuti chii chingaitwe.
Panyaya yezviri kunetsa kuCabo Delgado kuMozambique uku, munoona sekuti pane zvati zvaitwa here zvinobatsira Mozambique?
Hapana zvakanyanya, asi ndo zvimwe zvezvinhu zviri kunzi zvichaongororwa izvozvo. Ku ndo chimwe chinhu, asi makuu anouya nemabato iwayo anoita ndirike anonzi magorilla movements ka saka wada kuona kuti kochi chinoita kuti kukapo degrado nekumwe ku Eastern Congo ku Northern Kenya ichi chinoita kuti wanhu varamba vachingorwisana. I think donzo riripo ndeyekuona kuti ngei wanhu vachiramba vachirwisana Africa yasunungurara, saka chii chingaitwe kuti kusawe nekurwisanisa. Pamwe ingave kuu, pamwe angave mabato iwayo fange kunyanyisisa kuMozambique koko neku Eastern Congo kuti chichi ukonzera izvozvo zvekuramba zvichirwisana, chii chingaitwe kuti zvisaitike.
Iyo Africa pachayo ine mhinduro dzaingauya nadzo here dzekugadzirisa zvinonetsa muAfrica izvi?
Handifunga kuti Africa ine mhinduro yakabatana inobatanidza nyika dzese pamibvunzo iyo yese yamabvunzayo, ngekuti nyika yega yega muAfrica ine zvinoinetsa zvingasiyane nedzimwe nyika. Saka kuona kwaonita nekuona kuti solution yacho iri papi kunogona kusiyana. Saka handifunge kuti wachauya nemhinduro inozoonekwa ichishandiswa. Kungotaura bedzi wana maningira, handifunge kuti wane mastrategies at all kutira nenyaya dzakadaro izvozvo.
Avo vanga vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe vari murimi wechidiki vateri Maphosa vanoti vanofara chose nekukokwa kwavakaitwa kuti vanotaura kumusangano weWorld Food Program uri kuitwa muJohannesburg, South Africa nemusi wemugovera. Musangano uyu wakanangana nekusimudzira vechidiki vari mune zvekurima. VaMaphosa ndivo muridzi wenzvimbo yokudyira inonzi Kwateri iri kuMhondoro, uye murimi ane mukurumbira anozivikanwa nezvekuchengeta huku dzechivanhu nembudzi. Sangano rinopa chikafu pasi rose reWorld Food Program riri kuita musangano wevechidiki wezuva rimwe chete wakanangana nekugadzirisa zvimbinga mupinyi munyaya dzekuwanikwa kwechikafu uye kusimudzira vechidiki muzvirongwa zvinowanisa chikafu nekupedza matambudziko mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaMaphosa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Goma Jonga Kandemiri, ndinotenda kutenda chose nekundibata kwapaita uku. Kukoko wandakaitwa neWorld Food Program ndinonzwa kukwiridzirwa, ndinonzwa kusimudzirika nekuda kwekuti ndikada kutarisa kuti ndadeedzwa. Asi munyika mune vanhu vakawanda vari kuitawo zvekurima zvandakangofanira zvandinoita izvi, vamwe wacho vanotoita kutondidarika zvandinoita ini. Asi kudeedzwa ndiri munhu ari kubva kunzvimbo kwandiri ikoku kumamisha, zvinondipawo hope kuti zvandiri kuita zvinoratidza kuti zvine vari kutozvionawo mupasi rose, uye zvinokurudzirikawo zviri nani kuti kune vamwe vari kuteerawo inini vachida kuwanawo hope nekurudzirikawo. Saka vakaona uchidedzwawo kumaevents akaita seiwaya, zvinondipawo kufara kukuru kuti zvandiri kuitawo zvine vari kuzviona, kwete kungoti muZimbabwe chete asi kungoti pasi rese.
Chii chamunofunga kuti chakatariswa neWFP kuti musarudzwe kupinda muchirongwa ichi?
Maonero angu ini ndeyekuti chakanyanya kutariswa neWorld Food Program inhau yekuti ndakakwanisa kusiya upenyu kurarama mumadhorobha ndikadzokera ndikanotanga kuita zvekurima kumusha kunova kwandakanga ndakakurira. Asi kwatakambenge tabva nekuti tatamboenda kumayunivhesiti kunotsvaga dzidzo tikange takutsvagawo basa mumadhorobha, asi tikazenge tosiya zvezviya chita kuenda isu kumusha kunotanga pakare kuita zvekurima. Saka ndoona kuti ndechimwe chezvinhu zvinochakatarisawo nevanhu World Food Program kuti hano regai tinzwe nyaya yemukomana kuti akasvamisa sei kuti amboita decision yakadaro, uye pakuti agotanga kuzoita zvehuku zvembudzi nekuzovakazve restaurant kumusha. Ndinovimba kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvakatarisawa nevanhu veWorld Food Program.
Tiri kuona kuti imi muchiri wechidiki, chii chinokupai simba rekuramba muchiita basa irori rezvekurima nekuwanisa chikafu?
Chinondipa simba rekuramba ndichiita basa rangu kuti kukurudzirawo vamwe inyaya yekutarisa kwandinenge ndakabva, uye kutarisawo mamiriro akaita zvinhu munyika yedu kuti ukada kuti umire uchichema kuti urarame zuva nezuva uchingochema kuti zvinhu zvichadai zvichadai zvichazochinja zvichadai iwo usingaite udaniko rako rekuti uchinje zvinhu zvinogona kunge zvichinetsa. Saka ini ndakangotora udaniko rangu rekuti ndicharamba ndichitsungirira mukuita basa rangu irori rekurima ndisina chinondinetsa, uye kukurudzirawo vamwe vangangode kutora nzira iyoyo yekurima kana kuti nerimwewo daniko rake rekuti nhararame achizviitira oga pabasa ake emaoko. Saka nekudaro ndakangotanga kupusha basa rangu iri pasocial media kuti munhu wese vakawanda vazhinji vechidiki vatanga kuona mabasa andinoita ndiriko kumisha uku kuti vakange vatova vanhu vakawanda chaizvo vakurudzirikawo mukuita basa iri. Saka ndinodakutenda nevanhu vanotonditeverawo vachiona mabasa andinoita iwaya ekushanda nemaoko angu kuti zvinhu zvichinjewo munyika medu.
Kukokwa kwenyu kuenda kumusangano uyu munoona kuine zvakunobatsirawo here kune vamwe vechidiki vangadai vachida kuteerawo tsoka dzenyu?
Kukoka kwangu kuWFP kunopa hope kana kuti tarisiro yakawanda kuti ramangwana rakati jekei kumwana weZimbabwe uyu anogona kunge atanga kutiwo mabasa ake maoko aroga kuti azive kuti mabasa aya tinoita aya ane pundutso kumberi zvisina politics zvisina kana chimwe chinhu pazviri asi uchizvibatira mabasa ako emaoko uchienda kumberi. Saka koko kwandakaitwa kuWFP nezvekuti zvinoratidzawo kuti tichange tichitengesawo nyaya dzedu idzi tichikoerana nevamwe vanobva kune nyika dzakasiyana-siyana tichisangana ikoko tichiratidzana zvatiri kuitawo kunyika dzakasiyana-siyana. Saka ininiwo ndichange ndakatakurawo bhana rangu reZimbabwe kutiwo izvo kuZimbabwe nevamwe vangu vari kushure kwangu vasina kunge vawanawo mukana panguva dzinoidzi ndo zvimwe zvezvimwewo zvatiri kuita kuti tirai kusimudzirawo nyika yedu sevechidiki nemabasa edu emaoko iwayo.
Avo vanga vari murimi wechidiki Vateri Maposa vari paronhare kumhondoro naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti basa rayo rekudimbura miganhu yenzvimbo dzichavhoterwa kana kuti delimitation riri kufamba zvakanaka richiti rinotarisira kupedza basa rayo mwedzi unouya. Kuganhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera kuri kuitwa segadziriro yesarudzo dzegore rinouya. Asi ZEC inoshorwa nemamwe masangano anongorora zvesarudzo munyika akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, ayo anoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa neZEC. Vanoona nezvokufambiswa kwemabasa muZESNI, amai Ellen Dingani, vanoti sangano ravo riri kushishikana zvikuru neuwandu hwemirizhonga huri kuramba huchikwira munyika, vachiti ZEC inofanirwa kushanda nesimba kuti mirizhonga iyi ipere nekukurumidza.
Sematauriro atinogara tichiita misi yose, hatikurudzire sarudzo dzine mirizhonga. Tinokumbira kuti mapato anokwikwidza musarudzo vawanikwe vachigara pasi vachitaurirana kwete kurwisana. Izvi zvinokonzera kuti vanhu vanofanira kuzovavhotera vazotya kana kusapinda musarudzo vachivhotera makandidates avanenge vachida, uye zvinokonzera zvakare kuti vanhu vaite kakumbunyikidzwa kunovhotera pavanenge vasingade nokuti vanenge vave kuvhundutsirwa kunzi mukasativhotera tinokurovai.
Saka seZESNI munoda kuona Zimbabwe Electoral Commission ichiita chii?
Saka tinokumbira kuti veZimbabwe Electoral Commission zvakare vatange kuisa multi-party liaison committees. Ichi chinhu chatanga tichikumbira maelectoral reforms kuti dai achikwanisa kuti atangwe kuitwa nguva ichipo. Vangu tinoziva kuti mutemo unoti anofanira kuzoitwa kana maelections aproclaimwa, but nezviri kuitika izvi dai mutemo wacho watochinjwa mamultiparty liaison committees atanga kuiswa izvozvi kuitira kuti pave nekukurikurirana pakati pemapato anenge achikwikwidza mumaelections. Saka mirizhonga maelections tinoramba tichizvishoropodza, hatizvikurudziri ende hatidi kuzviona. Toda nyika ine runyararo, nyika inosarudza vatungamiri murunyararo isina mirizhonga.
Avo vanga vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa muZESNI, amai Ellen Dingani, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Thank you.
zimlive.com rinoti imwe muri kumwenezi yakarasikirwa nenhengo dzemhuri yadzo zvinoita ina mushure mekuzviva zvinofungidzirwa kuti zvine muchetura kana kuti food poisoning. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza vatori venhau kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. MuZimLive.com makare Zimbabwe Electoral Commission yamhangarira chikwata chinoongorora zvesarudzo munyika cheTeam Pachedu ichiti Pachedu inopinda mumakombiyuta eZEC zvisiri pamutemo uye inonyora zvemanyepo pamusoro pebasa riri kuitwa neZEC. Bepanhau repadande mutande reNewsWorks rinoti murume akauraya gamba rehondo yeSouth Africa vaChris Hani Janus Walrus akabayiwa mujeri nezuro mazuva mashoma mushure mekunge dare redzimhosva rati achibudiswa mujeri ari paparole. Basi ari kurapiwa. MuNewsday, kanzuro yeguta reHarare rinoti riri kuronga kutanga kugova mvura, water rationing, richiti riri kutadza kuwana mishonga yekuchenesa mvura inoshandiswa nevagari veguta iri. MuNewsday makare, hurumende yeAmerica yapa masangano akazvimiririra muZimbabwe kana kuti civil society organizations mari inoita madhora ekuAmerica zviuru zvitanhatu zvine makumi mana nezvinomwe US$647,000. Mari iyi yapiwa kumasangano akazvimirira gumi nemapfumbamwe kuti abetsere vanhu muzvirongwa zvavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madzimai ari kutaura vachitaura vachiti varume vanyanya kubata vanasikana chibharo. Ivo vacho vari kutaura vari kuti mwanasikana taura, ivo dzaachembere kudai. Mukavabvunza kuti imimi makatanga kuvatawo nemurume muine makore mangani, vanokutaurirai 13, 10, 11. Akashoma madzimai makuru ivaya akatanga kuita zvepabonde aine 19 years dzavari kutaura idzi. Asi kubata mwanasikana chibharo chinhu chakashatisisa, enda hatichikurudziri munyika yedu. Asi kaucha yevanhu vemuZimbabwe, vane kaucha yekuti kune zvinonzi zvidhori zvavanodhonza mwana ari under age. Ngavatange vabvisa izvozvo zvekuti mwanasikana anodhonzwa zvidhori ari mudiki. Ndo nyaya iri kuitika muZimbabwe, ende vazhinji madzimai vaakukurudza kuti mwanasikana taura, mwanasikana taura. Kuvabvunza kuti nhai makatangawo kurara nemurume kuenda pabonde muine makore mangani, iunderage, vanotofanira kutosungwa kutanga kuvanhu vakadzi vakuru vacheva vakatangwa vari maunderage. Saka tiri kuti hazvigadzirike nekutaura chete, zvinogadzirika nenzira yekuti vanhu vanoita mabira makuru ekuti vanhu vanoita makungano makuru. Dai munyika medu maibvumidzwa kudemonstrata, ndio zvaifanira kudemonstrate kwazvo, vanhu vachiramba vachiti hatidi kuabusa maunderages. Vana baba taramba manje munyika medu, ukangodemonstrata chete uchiita uchidemonstrata unopfurwa ukafa. Nenyaya idzodzi dzinekuti vanoziva kuti vakuru vacho vari mawo munyaya dzechibharo idzodzo.
Ndiri pakunangana hangu naMugwadi. Mugwadi uyo, Mugwadi unoti ZANU-PF yakahwina zvine mutsindo. Yakahwina zvine mutsindo kupi mwaMugwadi? ZANU-PF, ndiri memba yeZANU-PF, ini memba hombe yeZANU-PF. Takadyiwa 2008 neMDC, hatina kana mbona kana chanzi neMDC. Takadyiwa isu neMDC mukariga maerection, mukariga hamuna mumbohwina kubva 2008 ZANU-PF hapana kwemunohwina. Kana muchitima vanhu vecc ava vari kurova vanhu, kurova vanhu vanhu vecc, munoshayirei kuvasunga vanhu vecc vacho? Zvari kurova vanhu, munoshayi kuvasunga vanhu. Aiwa Mugwadi, tine mubvunzo wangu. AMugwadi, ZANU-PF hakuna munhu achaida ba. ZANU-PF hakuna munhu achaida ZANU-PF ba. Chimwe nechimwe chine nguva yacho AMugwadi. Ndisakavhotera Mugabe 1980 kusvika izvozvo. Tatochemberawo zvepolitika, hatichaiite kuba. Takasiyana nazvo, takasiyira wana waMugwadi.
Ndinonzi RMM. Ndino hangu ngotaura pamusoro pevanomirira, vanoti vakanomirira kodzero dzevanhu. Vanotaura tiri kuzviona kuti vanhukadzi vari ku abhiyuswa vana vari kurepwa vari vadoko asi zvinhu zvakatotangira pakazonyanya kuzozima zvichiva nembiri ndipo pakatangira purezidendi wedu chii purezidendi vedu vakarepa Susan Mutami Chichi iyo vari kuiziva nyaya iyoyo but wai vasiri kuitaura vana muhadi vakaita dzimwe nyaya dzebut dzakafanana neidzodzo dzirikungoitika but vatangotaura idzi dziri kuitika ko zvino vaitadza kutanga kukoromora kumusoro ikokoko bhozi vari kumusoro ivavo ndo vakatotanga kutoita zvinhu izvozvo kuti zvizonyaya kutoti kono vanhu vana vakungorepwa vari vaduko doko vasina chavanoziva saka tai kuti vanhu vari kumusoro ikoko ngavazive ivo vanomirira kodzero dzevanhu ngavachiinda vachinobata kumusoro ikoko nekuti kumusoro hakuna zvakuri kumboshanda seuye munhu angagara kutokonzeresa kutoti vazvarwa zvenyika zvitopara zvitokonana nekuti hatihana chaari kuita ko zvino kuona kwavangorepwa ma9 years ma8 years nekuda kwokuti vanhu vakatoona kutoti hazvichatoiti
ndanga ndichida hangu kutotaura pamusoro pemapurisa ayo ari kuchemera mari ari kuti bhajeti ravakaitirwa mari ishoma ari kuda mari yakawanda handioni chavanodira mari yakawanda nokuti hapana zvavari kushanda zvavari kushanda havashandiri gutsa ruzhinji vanoshandira gutsa ZANU-PF saka ndotoona songo kuvapa mari kutambisa mari yenyika zvanga zvakatofanana nokuti vagare vakadaro ndokuti vasakwanisa kufamba nokukwanisa kuenda kwese kwavanofanira kwavanenge vachida kuenda vachida kundomirira ZANU-PF ngazvitogara zveitonzo munyika mune mapurisa vanhu vachitoita sewada wada zvakatofanana nokuti ivo vacho hapana zvavanoshanda zvegutsa ruzhinji ndatenda hangu ndini Maxwell ndotaura ndiri pakati pePretoria muSouth Africa mu
masikati akanaka ini ndoitwa Mr. Guta muGreenery Marare chinoitika kuti pane nyaya yandanzwa yekuti wana kubatwa chibharo zvakanyanyisa stereki one kuti zvinhu izvozvo zvigadzirike zvakanaka chinokonzera izvozvo mamiriro ekunze zvinhu nawo zvakaoma one wabereki wavo wabereki wavana ava vanobatwa chibharo one ukada kunyanya kutarisa stereki inhamo dzega dzega two saka mwana anoda kufambidzanawo nezviri kumazuva nokuchena kupfeka kuita sei zvese bhutsu chii saka mwana anozosacrifisa kuzotosacrifisa isi beta kuti ndidaiso yembe ndodzoona kupi ana mai vangu havana mari havana mabasa problem iri kuitika kazhinji inyaya yemabasa ende imwe problem inoda kugadziriswa inyaya yekuti one mitemo yedu haichashandi two ukada kuzviongorora stereki unotoona kuti iwo mapurisa acho emuno muZimbabwe ndiwo anototanga kutorora maandaiji saka kuzoti nyaya iyo igadzirisike manje iwo mapurisa acho ari vari kutanga kurora maandaiji muno muZimbabwe anozosunga ndiani anobvuma kusunga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarayiridzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera musasaririre pamakuwerere aya pano pavoa africa nestudio 7 ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeworld cup
Mukomana wenhabvu Brian Musekiwa adzoka zvekare kuti kudzidza pamusoro pemitambo yakaitika nezuro kuQatar. Brian, pakaitwa mitambo mina yawakanyatsofara nayo ndeipi pamitambo yanezuro?
Pamutambo wanezuro ndakafara kuti abi yangu vekuAfrica Senegal yakakwanisa kurova Ecuador by zvibo zva 2-1 ichiqualifya to the round of 16. Saka imwe timu yedzimwe timu dzakatarisira kuti dzinokwanisa kuqualifya dzekuAfrica, my heart iri kuAfrica. Then nimoova maresults anezuro akangobudawo zvandaimbofunga kuti ndo mabudiro achaita pakuti Netherlands ndaikwazi kati mugwagwa kurova Qatar, since Qatar yaingotambirawo kungofufula the tournament papasina chayanga ichatambira. Then kwaita England ne Wales, ndaiziva futi kuti England icharova Wales, saka England ichaqualifya. Then mutambo wakanishamisa vandachifunga kuti uchangovava vari mugwagwa kuAmerica weiran. Yes, yakazova nhaya yeAmerica, but tadangobatira haana mumaoko because Iran yachange yakutamba. But I'm happy kuti America yakaqualify again.
Nasi Brian, mugroup D Tunisia iri kusangana ne France, unozviona sei?
This is going to be an easy game for France. France itime yakaqualify, but I'm sure vachatsvaya kutesta mama players asina kuposa kuwana mukana wekutamba, because makada kuona timu yeFrance yese zvayo yese ine mashasha. Saka I'm sure mangwana kocha achatambisa maplayer mamwewo vanowana achivatesta kuti vave nezvifeel of the tournament. But Tunisia smaller ndakaita haizi threat to anyone, icharohwa neFrance. Then koita Australia neDenmark. Ndiri kuona Australia ichikwanisa kurohwa neDenmark. You know why ichidaro? Denmark itimu yakasimba, but yaongeta munyama wekungoruzawo mumwe magames. But apa ikarova Australia yaane mukana wekuenda kuto the next round. Samaura ndakazviona makura akapera, Denmark yakatomborova France kaviri chaiko. Saka itimu iri yakatosimba inokwanisa kurova Australia easily. Then kuita Argentina nePoland, ndikuonawo Argentina ichi yakakwanisa kumukawo kubva muvasi, now ichakwanisa kurova Poland zvakanaka naka mangwana yoqualify again. Then kwozoita South Arabia neMexico, uyo mutambo wakaomera matimu esari to Mexico itimu inogona, South Arabia itimu yakaprova kuti inogona. Saka ndikuona vavira ava vachikwanisa kutambira vachitambira kuvatro vari vavira.
Aiwa Brian, tinotenda zvikuru hama yangu. Tichadzoka zvekare nhasi kuti ugotitaurira pamusoro pezvinenge zvaitika mumitambo yanhasi.
Thank you mukoma wande. Have a good day.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dzinokonzerwa nezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mandiro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maNkomo, tungamiri Nkomo.